manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 3 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tenda kutema kwanza kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini ndini jonga kandemi ili ndiri mu Washington DC ndi chiti ezu nesu mchirongwa chedu cha nasi. Bazirezo utano runo tivano waviri waka fane chivere cha COVID-19 mwenyika nezuro. Icho chakabato wa mwezana ni makumi matana tu ne mumwe. Bato yijare Citizens Coalition for Change runo ti mafurisa ya mvula wayo. Awe kurisha ita mfaro, achida, kuziwa, urongwa, we mutungamiru webato ili Vanelson Chamisa, we kuchagaruti giro. Sangadorunei ita zesaru zomunye kare Zimbabwe Electoral Commission kana kutizek, rino vuma kuti arina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukupidza musarudzo dzema by-elections. Vabereki vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Indwe mimwe emisoro inaozedu zanasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Bazirezo utano runoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mashanu nevaviri. Vanhu zana nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 161 vakawanikwa vaine chirwere chine zuro wakare zvakasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nemakumi matatu negumi nezviviri. Bazi rezveutano richitiwo vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvisere zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 4,278,394 vabayiwa nhomba yekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru zvitatu nezvinomwe zvine mazana mashanu nevanomwe kana kuti 3,307,507. Vanhu vabayiwa nhomba yetatu vava zviuru zvitanhatu nechimwe zvine mazana maviri nemakumi mana nevana kana kuti 61,244. Hurumende inoti ino urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshande zvakanaka. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti nhengo dzebato raro kuBulawayo dziri kushaiswa mufaro nemapurisa kubva zvakabuda runyere kupegwe kuti mutungamiri webato iri Vanelson Chamisa vanenge vari muguta iri kutsvagira nhengo dzavo rutsigiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota zvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi sangano reUnited Nations rakatombuyambira kare kuti hurumende hadzifaniri kushandisa chirwere cheCOVID-19 kumbunyikidza vanopikisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webato iri muBulawayo waSweden Chiroodza.
No, nyaya iri kunetsa ndeye kuti mapurisa ari kufamba vachivhunzurudza vanhu kuti tiroda kuziva pana mutungamiri wenyu Nelson Chamisa. Ini ndini ndinotozonatiridza kutaura vari kuti tozoziva kuna Nelson. Saka munhu wese ndiye akungobvunzurudzwa even mafoni vanhu vakudeedzwa kumaofisi eSouthampton kusimbori kana kulaw and order kuSouthampton kuvakuru vakuru chaivo chaivo mapurisa ndichibvunzurudzwa kunzi ko Nelson aripi. Saka inezvi pane nyaya yeroad show itenge toda kuti tinge tichiita vabva vataura kuti no you can't do that.
Muri kuona asi zvinhu zvakamira sei?
Nhasi uno kwaenda mapurisa ndofunga 30 kupumula aendeswawo mapurisa kuofisi achiko achibvunzurudza izvi vakomana vedu Nelson aripi. Saka tinoona kuti no apa vari kutyora kodzero dzedu iyo wanoti Nelson anova mutungamiri wedu ane kodzero kuti afambe muno munyika meZimbabwe asina kushungurudzwa uyezve azvireve kuti pese pese panofamba paanofamba mapurisa anofanira kusiya ndiona kuri kuchikora kodzero zvedu zvedu izvezvi
saka muchaita sei kana mapurisa akaramba akatsika madziro
tichashandisa nzira dzatagara tichishandisa zvo muchiziva kuti hatinamobvira tagara tasununguka muno munyika nguva yasmith paine law and order maintenance nguva yamugabe vakachengetedza mutemo iwoyo weudzvanyiriri vakazouchinjirudza zita vakuda kunatsiridza vakati mutemo iwoyo waakunzi posa saka izvinezvi kwaane umwewo futi wekudzvanyira vanhu saka tinamobvira tava vanhu vakasununguka muno munyika not even one single day tinamobvira taita vanhu vakasununguka saka tichashandisa nzira dzatagara tichingoshandisa kusvika kuvanhu and chandoziva ndechekutoti musi wa26 March tichakunda
mutauriri webato recitizens coalition for change mubulawayo waswithen chiroodza vari parunare kwakare kuulawayo nablessing zulu westudio 7 sangano runoita zvesarudzo munyika rezimbabwe electoral commission kana kuti zec rabvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukwikwidza musarudzo dzemaby elections nunurai jena anotipa nyaya inotevera
mugwaro rakaburitswa nezuro mutauriri wezec amai joyce kazembe vanoti sangano ravo harina kufambisa basa nemazvo apa hofisi yavo yemuchinhoi yakaramba mapepa avadhaiki makumbe ekuda kukwikwidza muward 12 amai kazembe vanoti hofisi yavo yemuchinhoi yakaramba mapepa aya ichiti vanhu vainge vadoma vamakumbi kuti vakwikwidze musarudzo vainge vasina kunyoresa kuvhota sezvinodiwa pamutemo kurambwa kwemapepa aya kwakaita kuti vamakumbe vamhanye mhanye kutsvaga vamwe vanhu vakanyoresa kuvhota muwadzi mavo kuti vakwanise kukwikwidza asi amai kazembe vanoti zvakazooneka kuti vanhu ava vainge vakanyoresa uye vakatombovhota musarudzo dzemuna 2018 uye vakati sangano ravo neurombo nezvakaitika patabvunza vaive mukuru pakunyoresa kwevaida kukwikwidza musarudzo musi uyu vashepherd kaocha vabvuma kuti hongu mazita akashayikwa musi uyu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana vakaota vanoti mudzimai wavamakumbi uyo akavhota muna 2018 achishandisa zita rekuti nolin makumbe akanga akanyoresa kuti nolin musariri vakatiwo pane vanhu vainge vaine zita rechipiri rekuti muparaganda asi vainge vakanyoresa zita iri risina kupereterwa zvakanaka sezvakatanga kunyoreswa vakaota vanoti kukanganisa uku kwakakonzerwawo nemichini yavaishandisa iyo inotarisa mazita chete vanoti vakazotarisa mumuchini inotarisa mazita uchishandisa nhamba dzechitupa
vanga vasina kutaura kuti ndori makumi rova ndoritari mukuta anga
vamukumbi vanoti zvakaita zec zvinoshoresa zvikuru vachiti havachisina chivimbo nesangano iri kuti rinoita sarudzo dzakachena
havana kuupa korekitivhi mezha yavachaita pamberi apo kuti zvisazoitika zvachose vakangoti vane urombo nezvakaitika saka kuti vatitino tichagadzisa tichidai havana kutipai pasaka hatigoni kuvimba navo
sachigaro sangano rinoongorora sarudzo rezimbabwe election support network kana kuti zesin vaandrew makone vanoti kukumbira ruregerero kwakaita zec hakuna zvakunobatsira
maaridzidzo vanenge vachiita kuti vanominato vanofanira kuchekera vega kutarisa vega muvotas kuti aona kuti mazita avo arimo here mazita evanhu vanoda kunominatwa vanoda kuvanominata arimo here muvotaso zvino izvozvozvinenge zvinhu zvichinetsa zec
nyaya dzine chekuita negwaro revavhoti dzakagara dzichinesa musarudzo dzose kubva makore akawanda apera gwaro iri raimbonyorwa nekuchengetwa nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa nezvitupa asi rakazopiwa zec nekuda kwemakakatanwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika Nyaya inoita zvakanyanya ndiyo yekuti vanhu vainyoresa mazita asi vozonzi mazita avo haapo musi wekuvhota uye gwaro racho raiwanikwa mazita evanhu vakafa izvo zvaizofumidzirwa kuti mazita aya aishandiswa kudirira sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Runurai Jena.
Harare Wetlands Trust inoti matoro munyika asi kuchengetedzwa zvakakwana izvo zvichakonzera dambudziko remvura mumakore anotevera. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi mune zvenharaunda vaRob Cunliffe vachitaura pamusangano wevatori venhau vakokerwa neHarare Wetlands Trust vati tsvakirudzo yavakaita inoratidza kuti muHarare makamu mashanu kubva muzana chematoro chakatoshandiswa kuiswa zvivakwa nezvimwewo. Vati izvi zvine njodzi huru sezvo matoro achibatsira mukuwanikwa kwemvura muguta. VaCunliffe vatiwo matambudziko anokonzerwa nekusachengetedza matoro ava kutoonekwa nekuda kwekunetsa kwemvura muHarare.
Really, we're in a water crisis already. As the city of Harare has been unable to provide reliable supply to many people, so more and more people are turning to groundwater for water supply. What we see across the city is that the level of the water table is going down, going down, going down. So again, it's not a sustainable situation. There's many boreholes that used to deliver water at 20, 30 meters, and then at 40, 50 meters. Now we're having to go to 70, 80, over 100 meters to find water or not find water at all. So that's another aspect where we are sliding into trouble very quickly.
Tatuwa muda mbuziko le mvura muHarare, gudare Harare riro kundikana kuwanisa vagari mvura, izuzo ita kuti vanhu vachere zviborani. Izvi kuita kuti water table irambe ichidzika. Pazviborani vanhu vaimbobata mvura mushure mumamita 20 kusvika ku30 zvikazoenda ku40 kana ku50. Iko zvino mvura yakubatirwa kumamita 70 kana 80 kana 100 kana kutoshaya.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vataurawo pamusangano mumwe vati zvisinei nezvibvumirano zvakasainwa neZimbabwe zvekuchengetedza matoro, matoro ari munyika ari munjodzi. VaShumba vatiwo tsvakiridzo yakaitwa nesangano ravo kumusha webudiriro uko vanhu vakavakira mumatoro yakabudisa pachena kuti vanhu vekwavaone pane chakaipa kuvakira pamatoro.
Vagari vakapinda musurvey iyi wazhinji wakabuditsa pfungwa dzekuti wanoda kuti mawetlands aya ashandiswe kuita zvekurimwa, uye hawana dambudziko kuti maitwa madevelopments mumawetlands imomo.
Vatiwo tsvakiridzo yavo yakabudisa kuti vanhu zvikama kumasere nezvitatu kubva muzana vakavakira mumatoro ava vanoti havamwiwo mvura yekanzuru nekuda kwekuti inoratidza kuti haina kuchena. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kurwisawo kuti matoro achengetedzeke vachiti ndiwo anoita kuti guta rirambe richiwana mvura.
Tiri kushanda neveHarare Trust kuchengetedza matoro. Tine dambudziko ratinoona tose kuti kune matoro mamwe akashandiswa zvisirizvo, kuya kwatinogara tichiputsa dzimba dzinenge dzavakwa tichiti vanhu vasavake mumatoro. Saka sekanzuru tinokurudzira kuti vanhu vasavake mumatoro, vanhu vasaite zvisingatenderwi mumatoro.
Vatiwo muHarare njodzi huru mukuchengetedzwa kwematoro iri kubva kune avo vanotora nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kuEnvironmental Management Agency sezvo tatadza kubata mutauro wesangano iri muzvare Amukela Sidhange. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti mari dzechikoro zvikuru dzebudiriro kana kuti ruvako dziri kuwedzerwa zvakanyanya zvokuti vanogona kutadza kutumira vana vavo kuzvikoro. Zvikoro zviri kuvhurwa svondo rinouya nemusi wemuvhuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
zvikoro zvizhinji zvine vana vanogarapo zvakange zvichida mari yaitangira pazviuru makumi mashanu emaRTGS kana kuti 50,000 kusvika pazviuru makumi manomwe emadhora 70,000 pari zvino zvikoro zvave kuda mari dzinotangira pazviuru makumi mapfumbamwe emadhora 90,000 kuwedzerwa kwemari iyi kunouya apo vabereki vakawanda vanoti vakatoomerwa nekudhura kuri kuita zvinhu zvinonzi zvakakwira nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana 25%. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yaida mari inosvika zviuru makumi matsanu nezvisere zvine mazana maviri nemakumi masere nemana emadhora ERTGS 58,284 muna zvita gore rapera yave kuda zviuru makumi manomwe nemaviri ane mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 72,967 RTGS. Mumwe mubereki amai Andres takaedza vati mwana wavo atatadza kuenda kuchikoro nekuti vakaomerwa.
Ini semubereki ane mwana ari kuboarding zvakandiomera nenyaya dzokukwidzwa kwamafisi. Tanga tichiziva kuti muna January mwana achaenda tabhadhara 75,000 yanga yakatondiomerazve. Iye zvino takunzi zvikoro zvichivhugwa pavananga vabhadhare 90,000 mari yacho handikwanisi kutoiwana.
Mumwe mushandi wehurumende vaHonest Mapingure vanoti zvava kuvaomera kuti varambe vachiendesa vana kuzvikoro zvinogarwako nekuti mari yekotoro imwe chete inoda kushandirwa kwemwedzi yakawanda.
Mubereki unofanira kukora ruviri kana rutatu kuti akwanise kuva anobhadhara. Inongova school fees yoga chete. Patongotengwa kana yunifomu kana chikafu chemwana chekuno chakwanawo zvokuvaraigwa nazvo kuchikoro. Saka isuwo sevabereki kunokumba tosara kuti tichida kudya. Unozoona kuti isu tinenge tine vana vaviri vatatu hazvingori kuti tonge tingova ne1-1. Mwanangu ari kumaunivhesiti hazvo zvatiomera zvototi chero secondary education kuva affordable kwayo kwakutooma nepei dzedu dzisingawedzeri kuita.
Vakuru vezvikoro mumasvingo varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatenderwi nebazi rezvidzidzo kutaura nevatori venhau. Asi munyori mukuru musangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads Zinashu vamunyaradzi majoni vaudza studio 7 kuti mari yechikoro iri kukwidza nenyaya yemutengo yezvinhu iri kukwira munyika.
Kusimbisa nyaya yekuti mafizi akwira kurovera mbambo pasiri ipo nekuti nyaya chaiyo iri pakuti mari yemuno yakapedzewa muto ikabva yashayiwa simba zvekuti mitengo yezvinhu zvinodiwa muzvikoro yakabva yaita muramba mhuru.
Studio 7 yatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro kuchinzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima. Asi vachitaura nevatori venhau munguva pfupi yapfuura vandoro vakati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari zvisina mvumo kubva kubazi ravo. Anoona nezvekufambisa kwemabasa muhofisi yecc zetu mumasvingo vadhumisani mugujini vati kukwira kwezvikoro kuri kuwedzera marwadzo kuvabereki avo vari kutadza kuwana mari inodiwa nemhuri pamwedzi.
Tirikushushikana nemafees akachajiwa nemaboarding schools. Tirikuona kuti nevabereki maboarding schools acharging more than 50,000 RTGS. Pabasket redu ratakaita takaona kuti mainfos ndoakaita the major cost driver. Basket redu risvike around 70,000.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira masvingo vapadon chuma vanoti sese izvi zviri kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika hwaenda kumawere.
Tinozvizivaisi tichikura kuti maticha kudhara munhu waishamisira asi mazuva ano zvira zvatiomei mari yedu iyi yakudhipirishieta ndochokwadi chiripo.
Sangano rinopa yambiro munguva dzenzara refirmen early warning systems network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vazhinji vachashayiwa chikafu nekukwira kuri kuita zvinhu munyika. VeFuseNet vanoti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa chingwa, hupfu, nyama, mitero yemvura nemagetsi zvakakwira nezvikamu zvinotangira pagumi kubva muzana 10% kusvika kumakumi maviri kubva muzana 12% pakutanga kwegore. Ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mtima.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dziri musangano rinomirira nyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS vari kuita musangano muGhana nhasi wekuzeya nyaya dzekupidigurwa nechisimba kwehurumende muMali, Burkina Faso neGuinea. Nemusi wechipiri pane vamwe vanhu vainge vaine pfuti vakaedza kupidigura hurumende yeGuinea-Bissau. Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika kumutungamiri webato idzva rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa pamwe nebato ravo zvekuswero shoropodzwa nemamwe mapato anopikisa sezvinonzi ndivo vari panyanga. Vamwe vanoti izvi zvinobva mukudiwa kwavo nevanhu izvo zvoita kuti mapato aya asiye kutarisa bato riri kutonga opedzera hoko padeve retsindi. Iro bato rezano PF rinotonga rinotiwo chose charinoti chakakanganisika munyika ronongedza kuna vachamisa nebato ravo kubva vachiri mutungamiri weMDC Alliance. Vamwewo ndo vanoti mapato anopikisa anoswero shoropodza vachamisa nebato ravo sezvinonzi ndo vari muhurumende anogona kunge akatengwa nezano PF kuti akanganise mapato ainoona seane mukana wekuibvisa pachigaro. Vamwe mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vakatozivisa kuti vachadzinga nhengo dzebato ravachamisa dzinenge dzakunda musarudzo dzemabielections ari kuitwa muna Kurume, kunyange hazvo dzakwikwidza dziri pasi pebato reCitizens Coalition for Change vachiti hadzina kunge dzabuda muMDC. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kudhonzerana pasi kuri kuitika mumapato anopikisa uku kuchaita kuti bato rezano PF rirambe riri panyanga kusvika madhonge amera nyanga. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe pamwe nenhengo yezano PF vachiongorora zvematongerwo enyika Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekunangwa kunonzi kunoitwa vachamisa nemamwe mapato anopikisa kusanganisira riri kutonga rezano PF.
Ndingangoti chinhu chokutanga vanjonga kusaziva utongi hwomuZimbabwe hunodiwa navanhu. Vanhu vomuZimbabwe vanoda utongi hwejekerere hwavanodzika hurumende ivo, kwete hwechiuto kana kuti hwemhuri kana kuti hwemba kana kuti hwenhaka. Pane vamwe vanopinda vachinodzingirira munhu pachinhambo chokuti voti nezvavanhu iyezvo totarisa kuti tsarudzo dzikadanwa inenge zvichida vanhu vanokwikwidza. Vanhu vakwikwidza ndinoona kusaziva ndo chinonyanya kukonzeresa kupatsanurana patsanura. Kusaziva kwokuti anoguma vodzingirira munhu sezvakaita vachamisa kuti vodzingirirwa, asi sarudzo hainge isiri yachamisa.
Ndoenda kuna Dr. Mavhaza.
Asi chokwadi ba zvanu PF haitarisi kuna vachamisa. Tinongonongedza panenge pane dambudziko nguva iyoyo kuti rushinyo rezimbabwe ruone pane dambudziko. Mukaona kuti mwanzi uyo pane zviripo kana dzeti rikapfeka hembe rikanongedzera mamadza yangu tizavo ndosaka muchiona kuti zvakaita bato ravachamisa harisi bato rakazviumba kubva muvanhu, bati ibato rakaumbwa nedzimwe nyika rikaiswa muvanhu, vanhu vakazivingwa vakasika kuti ibato revanhu. Ndosaka kuona kuti rushinyo rezimbabwe pamaelections esatinoita ehe vanowana chaunga chinovateera bata vaone rushinyo rwotiwa. Chamusiri kuona ndechekuti pati yavo inonzi CCC kai iringori MDC yangoshandirwa zita nekuti havana chazita kuti yachinja. Kutambura kwavane vezimbabwe hakukodzerwe nemusangano wezanu PF, asi kunokodzerwa nevanopikisa vari kufungidzira kuti vana vezimbabwe vakatambura vanobva vavhotera ivo. Oppressing our children or our people to rebellion nemasanctions. Asi vana vezimbabwe vakadzidza vanozvinzwisisa kuti aiwa apa tikupiwa gudo risina nyama.
Dr. Zembe, zvinosiya papi mapato anopikisa tichitarisa sarudzo dziri kuya dzemabielections? Pane chaanobura here nekupesana kuri muopposition?
Vanhu vezimbabwe vane njere dzinodarika vanhu vakamira vaviri vatatu kana kuti boka rezvematoke kuenyika. Vanhu veshe vezimbabwe ndo vanogadza vamiririri vavanoda, ndo vanogadza vatungamiriri vavanoda. Vane njere, vanoziva zvavanoda. Ndo zvichabuda iko zvino pamabielection atatarisana nawayo. Havambodhakanyike pfungwa vanhu vezimbabwe, hapana pavakambokonewa. Vanhu vakaramba vachingoita pfungwa dzokugadzirisa zvinhu, asi kuoma kwomusoro wevaiva muhurumende kubva 1980 ndiko kwakakundisa vanhu, ndo kuri kutorwisana nezvito zvavanhu. Saka vanhu havambodhanganyiswi pfungwa nokuti pazoita vana vamabhaza vanotaura kuti zvakadai vanhu vokuzheva, nokuti vanhu vakatarisana neupenyu hwavo kuti izvi zvivandakire. Saka izvozvo muchazviona ndo makudira azvichaita. Vanhu vane njere nezimbabwe inodarika zvinotaurwa nana vamabhaza, nokuti nyika haina kungonyuka izvozvi, ine nhoroondo.
Dr. Bavaza, tinozwa vamwe vachitaura kuti mapato mazhinji anopikisa anonzi anenge achingosha ropodza vachamisa anenge aumbwa pamwe nekubhadharwa nezano PF. Munoti
asi tumakanyatsoongorora MDC kana mabata anopikisa kana kuti tsindere kupikisa rinobva paMDC raako CCC vanongova detsika yekungopomera ZANU-PF kana vachinge vakundikana. Chekutanga pakadzingwa vaWilson Lubeck kuMDC vakanzi vatengwa neZANU-PF vakanzi vapiwa purazi munhu weZANU. Pakadzingwa habiti vaVice President vachamisa vakarohwa neVanguard paHarvey South Spire vakatozoponera nekutapukira kuta rematangirai vakanzi vatengwa neZANU-PF. Mangoma akabvapo achinzi atengwa neZANU-PF. Pakaitawo mukomana uyu werusha uJobusikana akanzi watengwa neZANU-PF akanotanga nepati yaiMDC99 vese ava pakafa vatangirai vakazodzoka vakapinda zvakare muMDC. Hatina kuzoziva kusva vanozonzi vakazonzi vazotengeswa neZANU-PF vakasiri kuZANU-PF. Saka nyaya yekukopomera ZANU-PF inyaya inongoitwa nevanenge vakundikana.
Vanga vari nhengo yeZANU-PF vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Simba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwa kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, mukuru weSports and Recreation Commission vaGerald Mloshwa vanoti bhodhi reZifa rinotungamirwa nemutungamiri weZifa vavakamisa basa vaFelton Kamambo harina simba rekumisa vanhu mabasa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
VaMloshwa vanoti bhodhi ravakamambo harina simba rekudzinga vanhu ava nekuti ivo pachavo vakadzingwa basa kare. Aimbotambira Akedi United Danny Jim anoti kurwisana uku ndiko kwakaita kuti Maorias akundikane kuAfcon.
Marizauti anogobuda sei ivo vakuru vakuru vacho vasiri kuwirirana zvinovhiringidzawo vatambi. Saka kusava neodha ikoko hataitarisira kuti pane zvinobuda zvakanaka.
VaMloshwa vanoti vakamambo nevamwe vavo vakaramba vachiita zvavari kuita izvi vachatorerwa matanho makukutu. Bhodhi ravakamambo nemvuro rakazivisa kuti radzinga basa mukuru wePremier Soccer League vaFarai Jere, mukuru wekumahofisi ePSL vaKenny Ndebele, maneja wezvikwata zvenyika vaWellington Mpandare, mukuru weDynamos vaIsaiah Mpurutsa, sachigaro weHighlanders vaJohn Fatibanda pamwe nemukuru weCapes United vaNamo Tutisani. Munyori mukuru webhodhi iri vaJoseph Mamutse vakadzivisa zvekare kuti vadzinga vakuru veZifa Northern Region vaMartin Kweza navaSwini Mushonga pamwe neakafanobata basa remukuru wekumahofisi eZifa vaXolisani Gwesela. Vese ava vari kupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana nebhodhi ravakamambo iri. Asi mukuru wenhabvu yevanhukadzi muzvare Barbara Chikosi vanoti senhengo yeZifa bhodhi havana kushedzwa kumusangano wekudzinga vanhu vese ava basa. VaMushonga veZifa Northern Region vanotivo havadzingwe basa nevanhu vasiri vakuru vekubasa kwavo. VaMupandare vataurira Studio 7 kuti vachiri pabasa vachiwedzera ivo kuti nezviro chaiye vakatopinza mukamba chikwata chevanhukadzi chemaMighty Warriors icho chirikugadzirira mutambo weAfcon neBotswana. Asi vakamambo mutsamba yavo yekudzinga vanhu ava basa vakasimbisa kuti ivo ndivo vari kutungamira nhabvu munyika sekutaura kwakaita sangano rinotungamira nhabvu pasi rese reFIFA. Tavatumira mibvunzo kuti vachaita sei nevari kutsika madziro asi vange vasati vapindura pataenda pamepo. Kunyange hazvo vakasiyiswa basa neSRC, FIFA inoti vakamambo ndivo vachiri kutungamira nhabvu munyika. FIFA yakapa SRC kusvika musi wa3 ndira kuti idzore vakamambo nevamwe vavo pabasa asi haisati yatora matano mushure mekunge SRC yaramba kudzora vakamambo pabasa. Dakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa cheLive Talk cheWomen's Round Table chatinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yeCOVID-19. Tamba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
So we see card descend about